Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, March the 10th, 2022. I'm your host, Sithandwe Hlanga.
And I'm Marvelous Hlanga, who are broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, today we'll be looking at, we'll continue our discussion on the by-elections, which are scheduled for the 26th of March. This month, we see that there are many preparations going on with the candidates campaigning in various constituencies and wards. And we also have some political parties complaining of violence.
And we will also be taking a look at Women's International Day, which was celebrated on March the 8th, but which continues to be celebrated throughout this month, which many have called the Women's Month.
Yes, Marvin, you see that being the Women's Day, a lot of discussion came up on political participation, social issues, and many other issues. They all come up on women's rights and women's emancipation. So we saw that the Zimbabwe also commemorated this day and outlined what they believe are developments they have done to empower women. We saw the speech we saw the Deputy Minister of Women Affairs and Small and Medium Enterprises Development, the Deputy Jennifer Mhlanga, reading on behalf of Minister Thembiso Nyoni a speech to commemorate the day yesterday, where they talked about the importance of putting in place strategies that promote gender equality as a way of fostering development.
Yes, and we also saw that there were a lot of women non-profit organizations which also partnered with the government to commemorate that day on Tuesday. They came up with some of the strategies that they think, and most were saying that the Constitution needs to be aligned so that it reflects some of the issues that women are facing and that they want to be reformed. But we'll be having guests that will be coming in to weigh in with us from some of these organizations to see what exactly they were discussing on Tuesday and what came out of that discussion with the government.
Yes, Marvin, we saw that the government is saying that they have a national gender policy which provides concrete measures and strategies to promote gender equality. From the constitution to legal rights, and these include economic empowerment, politics, decision-making, health, education, training, disability, culture, religion, and many other points which the government says it is empowering women on. So it's interesting, yes, to hear from our guests whether they too believe that this empowerment is real. Kulabo-ke abasanda ukusixhuma lamhlanje-ke sikhangela-ke okuphathelane labesifazane inhlelo zokubathuthukisa siphinde njalo sikhangele-ke amalungiselelo ama-by-elections. Siyabona ukuthi kulokhetho oluzaqhutshwa-ke ekupheleni kwayonale inyanga ekambimbitho March 26 kuzabe kulokhetho. Siyabona ukuthi abaningi bakhankasa-ke endaweni ezijiyeneyo kuma-constituencies ezigabeni lakuma-wards abamakhanseli labephalamende kubuthumuthumu. Abanye njalo bakhala ngokuthi kulodlakela ikakhulu abakumabandla aphikisayo kulodlakela oluqondiswe abantu kumalunga abo, kodwa amapholisa athi-ke akabophe labo ababangela udlakela njengalokho okwenziwa ekhwekhwe. Sikhangela-ke ukuthi ngalesi sikhathi kulungiselelwa ama-by-elections kusanda ukuba nelanga lokunanza amalungelo abesifazana mhlaka-8-ke kuthanye, lapho esizwe khona uhulumende sithi kulenhlelo eziningi ezokuthuthukisa abesifazana, ngoba siyananzelela ukuthi amalungelo abesifazana abuya kukho konke lokho okwenziwayo kuzo zonke inhlelo, athinta zonke inhlelo ezenzakalayo njengalona lolu olwama-by-elections. Uyafica abanye abesifazana besithi bamadolo nzima ukuthi bengene kwezombusazwe ngoba kulodlakela kumbe bethi abana mathuba alinganayo labesilisa abanikwanga amathuba amaningi ukuthi labo bencintise bekhethwe ukuthi bencintise kusukisela kuma-primary elections emabandleni abo kusiya phezulu njalo bakhala-ke ngokuninginingi kodwa-ke sizwile izolo umsekeli wogatshala lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga ikhuluma sithi yena hhayi ugatsha lwabesifazana lalo kuhulumende solubeke inhlelo eziningi ezokuthuthukisa abesifazana ngaphansi kohlelo layo le-National Gender Policy abathi luyabathuthukisa kwezomthetho kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kwezempilakahle kwezemfundo lakho konke nje okuninginingi kodwa-ke hhayi sizabe silabahlonitshwa bethu lapha esizaxoxa labo besitshele ukuthi hhayi bakubona yini konke lokhu okukhulunywayo kumbe kungabe kusengwa ezimithiyo sibonile njalo-ke ukuthi bekulo mkhosi oqhutshwe ngabaningi-ke ngenhlanganiso ezizimele eziningi ezihlukeneyo ukuthi zinanze ilanga lona leli elokuthuthukisa abesifazana njengoba nishile ukuthi kuhamba ndawonye akuchiyani konke lokho okwenziwa ngabesifazana ngelanga labo le-Women's Day ngokulungiselela ukhetho lakho lokunye sibonile-ke intatheli ezindaba yethu-ke uMavis Gama uke ukhulume lomunye obephakathi komkhosi lo wokunanza i-Women's Day othiwa unkosikazi Tsai Gideon Mlambo yena-ke owe-Law Society of Zimbabwe ubesitshela-ke ukuthi kuyini osokwenziwa ukuthi abesifazana bethuthuke asizweni-ke ukuthi uthini
indaba zokutshaywa endlini zikhona indaba zokuncitshwa izimali ngabobaba zikhona so sibona i-GP kule violence i-physical violence ikhona i-financial i-emotional abuse layo ikhona baya-experiensa umama so sisanomango omningi sisanomango omkhulu wokuthi sihambe silwisane le nto le ethiwa i-gender based violence sikho sibambene sinje siyazama ngazo zonke izindlela ukuthi sibone ukuthi sizayilwisa into leyo so namhla isimyetha namhla it's break the bias ile sayini enje we are breaking the bias ema-bias nxa sisitsho izinto esivele sizikholelwa kizo sisela kudala okuthi omama abalamandla amandla ngabo baba kuphela okuthi omama abalamalungelo amalungelo ngabo baba kuphela so siyala namhla sithi hhayi asishiyeneni le mqondo yakudala so we are breaking the bias
yebo-ke lapho-ke mavela sifike sisizwa-ke unkosazana siyeza Gideon Mlambo owe-Law Society of Zimbabwe obe khuluma le ntatheli izindaba yethu uMavis Gama yes she was saying as the Law Society of Zimbabwe their theme is breaking the barriers that women may encounter so that they also have the same opportunities as men and she's also saying the issues that seem to come up amongst women is gender-based violence which kept them from you know participating in many other things, you know, because they are not empowered enough. They feel there's so much violence in their home and in their workplace. Over to you.
I want to change my name. I'm Faro Panapachirongwa Chedu. Nasi nemswe China kudai March 10. Apo nasi nifikutatisa isu, juriku muda kanyaya ye zuwa. Remazimai the International Women's Day rangariko nemswe chipiri. Tisarisa shakare shikui tika mnyaya zigadziriro yemabyelections saka tange tiri kubata-bata kuti zvii zviri kusangana nemadzimai panguva ino apo pasi rose nezimbabwe vari kuwanikwa ivo vachirangarira zuva iri remadzimai reinternational women's day takaona kuti panga paine gungano ranga richiitwa nemusi wechipiri apo takaona mutevedzeri wegurukota rezvemadzimai uyezve nezvevemabhizimisi echidiki amai Jennifer Mhlanga vakawanikwawo vachitaura pagungano iri asi taita rombo rakanaka nhasi tine vamwe madzimai vakange varipa varikuitawo zvirongwa zvekuedza kuti vataure nyaya idzodzi dzezvekusangana nemadzimai panguva ino yekurangarira zuva reInternational Women's Day. Regaitende kuna amai Eva Knight Munondo vesangano nhasi vakamirira sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe tibvunzwa kuti vari kuona sei zuva iri reInternational Women's Day uyezve zvii zviri kuitwa nesangano ravo. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Eva Knight Munondo. Hello? Hello?
Hello?
Taura henyu, tirikukunzwai.
Ndirikukunzwai nemi.
Mukatitsana nguro here nezvezuva iri reInternational Women's Day, zvii zvava muri kuita sesangano?
Zuva reInternational Day of Women. Isu seWomen's Coalition uyezve takabatana nevadzidzi vechisikana vari kumacollege tanga tichiita zvakati wandei mukupemberera zuva irori. Tanengati sekutanga takatangawo tichiita maradio programs yekuendawo pamhepo tichidzidzisana kana kuyeuchidzana kana kupemberera nevamwe vana avo vadzidzi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kureko tichivayeuchidza kuti makakosha zuva iri rakatikoshera sevanhukadzi nekuti tiri kupemberera munhukadzi kana kuti vasikana vari kuyaruka vachizova madzimai vakabata mubato nekuvayeuchidza kuti vakakosha mubudiriro nekunduso yenyika ino. Saka uyezve tingati pazuva ranezuro takasangana nemasangano akawanda takatora madzimai ekumaruva takavaisa pamwe chete tikaita nhaurirano takabatana neministry yewomen affairs tiri pamwe chete ipapo tichipemberera zuva iri vanhu vachipa maspeech akasiyana siyana anonzi masolidarity speech ekumeuchidzana kuti zuva rino ranga rindakakoshe kumunhukadzi. So zvakabuda panyaya yekutaurirana zvizhinji vanhu vaitaurana vachiyeuchidzana nyaya yebumbe remutemo nekuti paitariswa zvingati donzvo reInternational Day of Women regore rino ra2022 riri kutaura iro nyaya yegender equality today and sustainable tomorrow. So takatichitarisa kuti mangwana acho aya panyaya remangwana tingasvika seiko nenyaya yekuenzaniswa kwemukana yakafanana pakati pevanhurume nevanhukadzi uyezve zvinonga izvo zviri kutitarisa kuti tinyatsokuativa nyaya yegender equality zvingavei uyezve tiri pamwe chete hurumende ndezvipi zvatingaisa panzvimbo kuti tikwanise kuti patinozosvikawo gore ra2030 muono wenyika yeUnited Nations takasungirwa kunge tichiita chikamu seZimbabwe ndezvipi zvatiri kuisa panzvimbo zvatingagona kushanda senyika uyezve nemadzimai emunyika ino. Uyaitariswa zvizhinji inyaya yataikurukura pamusoro pemhirizhonga izvo dzakanyanya kuwedzerwa nedenda rino recovid-19 vadzidzi vakanga vasingaendi kuzvikoro vana vakarodzwa vamwe vakashayika mufunge nyaya inosuwisa. Saka tingati taipemberera zvedu asi taiyeuchidzana maronda patafamba nawo kubva panguva yese upenyu iyi kusvika pari zvino kumweyeuchidzana kuti iwe neni tine basa madzimai ngatitarisane kunharaunda kwatigere tirege chete bedzi kuzongosangana pazvikuwa zvakadai uyezve tichiyeuchidza hurumende yedu kuti ine basa rakanyanya bekause tinoratidza kuti bumbiro remutemo rakangoiswa zvinhu zvaharisi kutevedzerwa panyaya yekunyanyo tarisa nyaya yedonzvo yesimu yekuti gender equality. Saka takatichivapa zvisungo zvekuti aiwa toda kuone zvichifamba zvichishanduka tiite mabasa pamwe chete anokurudzira madzimai nevasikana munyika ino yeZimbabwe kuitira kuti
aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Eva Knight Munondo vari kutaura ivo pamusoro pezvakange zviri kutaurwa kumusangano wanezuro. Enderera henyu mberi sori netiweki yambojamba.
Yambojamba ndaari chiti zvakanyanya kubuda ipapo ndezvekuti vanhu vaiedza kutaura kana kuti vakatarisana nehurumende kuti hurumende yedu pagumbiro remutemo haisati yanyatsokuita zviri tsvikiti ende nyaya inosuwisa ndeyekuti even ivo maminista atanga tinawo vakanga vachibvumirana pamwe chete kuti aiwo madzimai panyaya dzeleadership idzi dzeutongi neutungamiriri tichiri kumashure vashoma zvemukabhineti. Saka tekuti chiiko nenyaya yegender equality nekuti zviri pachena musection 56 muye kuti munhu wese aiwa akafanirwa kupinda muzvigaro izvi pasina kumbukirizwana kutariserwa pasi semunhukadzi. Saka inyaya dzaitaurika nezuro dzatakaisa pachikuwa kuti tese sehurumende tese nekuti hurumende inoimba kuti tisu vanhu vacho asi ndinofanira kuti aiwa hurumende ivo vane zvigaro kana kuti mapolicy makers vakanga varipo tichikukura pamwe chete tichionesana zvimwe zviriku zvinenge zvisisiri kufamba zvakanaka munyaya yekuati vagender equality asi nyaya imiri zvonga yakabuda zvakanyanya madzimai achiitsva taiwa mitemo iri kuiswa haisi kunyatsopanisa kana kuti kunyatsokuti vanhu vadzidze kuti zvavari kuita zvakaipa zvemadzimai aiurawa madzimai ari kurepwa madzimai ari kushungurudzwa mudzimba tisinei kuti tine mitemo yakaita sedomestic violence act asi tiri kuona kuti kuitwa kwayo panzvimbo zviri kuita sei zviri kunetsa saka aiwa nezuro takava nenguva yakanaka asi takasimbisana kuti aiwa nezuro yanga iri chete kuparura chirongwa tiri kufambira mberi mavhenasi tichiyeuchidzana kuti madzimai takakosha saka mwedzi uno wese unowana tichange tichita zvakumitambo yakasiyana siyana kunzvimbo dzakasiyana siyana kuedza kuyeuchidza munhu wemudzimai kuti anofanira kumira panzvimbo uyezve tishandure mamiriro ezvinhu yekumbunyikidzwa kwemadzimai munharaunda dzatigere nemudzimba nekumabasa
ehe pane pamataura kuti manga muine madzimai ekumaruva pane nhuna dzavari kusangana nadzo here dzamungati vakataura pamisangano iyi
madzimai ekumaruva akanga aripo nhuna dzavaikurukura nezvadzo ndeyekuti hanzi pane nyaya yeinfomation munoona kuti kuya kwakaita nendaa recovid-19 rakabva radzosera vanhu kuchirungu ichi chekuti vanhu vaishandisa mafoni saka munoona kuti misangano mizhinji yakaitwa pakati pamba tisatita mbumuzwa kusangana madzimai ekumaruva akasaririra nenyaya yekuti vakanga vasina zvikwanisiro zvekupinda pamazoom meeting aya saka vari kuti aiwa takarasikirwa neinfomation yekudzidziswa mararamiro atingaiti uyezve vaisangana nematambudziko waishaya kuti unomhangara tine nyaya yekuti ndinoona sekuti matare edzimhosva kana kuti mapurisa anga asinganyanyi kutarisa nyaya dzisi dzemhirizhonga vanga vava kungomhanyisana nedenda recovid-19 saka vaitara kuti iyoyo mhirizhonga iyoyo nanhasi ichiripo nekuti vakarasikirwa neinfomation uyezve vamwe vakatosangana nematambudziko andingati ari permanent kune vakatoshaya mufunge pasina vaigona kuvabatsira panguva iyo zvinhu zvinosuwisa kufungako saka vaitaura izvozvo kuti uyezve tikatarisa mamiriro ekunze ndeimwe nyaya yakandibata mwoyo wangu kuti climate change yakanga iriwo padunzo repurogiramu yedu kuti hatisi kunyatsotarisa semadzimai ende tikaonera kuti climate change inovaitiwo madzimai ekumaruva wemudhorobha madzimai nyaya yeclimate change inovabata zvavo asi hainyanyi kudarika vakumaruva nenyaya yekuti zvinokunze kwakatsva mavhenasi mvura yakanaya chiriporipotyo ikasiya yanayisa zviya mvura yakaita sekuti yazara bati kunze kwaoma madzimai ekumamisha ndivari kunotsvaga huni madzimai ekumamisha ndivo vari kunotsvaga mvura izvo zvine kuti chikafu vanhu vadye chasiyana nevokuti nevekumadhorobha saka inyaya yaitarisa kuti hurumende dai yanga yaparurawo chirongwa chekuti inyaya yekutarisa kumadzimai tisingaite discrimination zvedu but asi tipewo priority madzimai ari kumaruva nenyaya yekuti tine mikana yakasiyana vari kumaruva nevokumaguta asi ndakutenda kuti kupotarezveinfomation vamurika mutsvangwa vakakati aiwa inini ndiri kupika kuno kuti hurumende ichatarisa zvakanyanya munyaya iyo nekuti inyaya iri pachipfuwawo chavo sehurumende saka zvichisimidzirwa nemakurukota ehurumende takaona sekuti kumberi kune chiedza asi takatiregei timirire tirambe tichikushidzira nyaya yacho tichishandira pamwe chete
aiwa so maybe if you can just give us an English we were commemorated or the world was commemorating Women's International Day on Tuesday. Take us through the highlights. What did your organization and other women who gathered for that event discuss? What was the outcome?
Okay, yesterday on the 8th of March, we had quite a number of activities that we put together as Zimbabwe women and through the Ministry of Women Affairs. Community development, small and medium enterprise. We did commemorations where we brought together women from various walks of life. Where we celebrated under the theme gender equality today for sustainable tomorrow. So we were also interrogating the facts that are around the gender equality issue to say what are we not achieving as a country when we have a constitution that is very clear. Clearly spelled and it's people driven. For the first time in Zimbabwe, we had our own constitution of the 2018. But why is it we are not achieving gender equality? Surely comparing even other countries like Rwanda, I think they are now at 51%, you know, female representation if you are talking about leadership. But what is wrong with Zimbabwe as we have? Well, this is a very nice strict looking the policies and the laws that you really stick to address those issues against that are available in the country. So we are also holding the authorities, even the policymakers accountable to say we really need to do something in terms of ensuring that there is equal participation of women in all spheres of life, both in public and private life. So we are privileged to have these policymakers on board. And also other issues that we're discussing, we're around the issue of climate change, to say who is mostly or largely affected by climate change if we are talking about women. And we also realize that women are not a homogeneous group. We have women from the rural areas and we've got women from urban areas. So they face these challenges differently. For example, in rural areas, people for firewood, they travel very long distances in search of water, and especially this year, I think we are also running into a drought, and we are afraid because our women are going to suffer. They are the ones who are going to be on the forefront, bring the food on the table. And the rural women are the disabled, just to mention, the plant side, they will say they are the ones who are mainly going to be affected because for the disabled, they wait for the helpers to assist them. And in this kind of a situation, everyone is looking at herself in terms of how can she run around and also try to fend for her children. So it's a burden for women. And also, we talked about the gender-based violence that has been escalated during the COVID-19 pandemic, where women were locked up in the homes with the perpetrator. That was a very difficult situation. And that's when why we have gender-based violence cases. Women were made that were raped, but there was no attention which was paid by the law enforcement agents because they were busy, responding to COVID-19 cases. You know, we are just wondering whether the COVID-19 was a criminal. I don't know. But it was given a priority, ignoring the very pertinent issues that our women were facing. So quite a number of activities that we marked yesterday. And we said going forward, as just a day yesterday, where we joined the rest of the world commemorating the International Women's Day. But we are going to continue these celebrations, decentralizing activities in all different provinces so that we continue to raise awareness on this system. And also just to remind our women that you are special and they have a responsibility to take in advancing and upholding of their rights by holding the duty bearers accountable.
Talking about the theme, what is the theme for this year?
The theme for this year is gender equality today for sustainable tomorrow. Hashtag the game changer, break the bias. So breaking the bias is, we're talking about the stereotyping that is existing. You know that women are weak, we are saying let's break the bias that we are being stereotyped in our society due to some instances that will happen for women, and that also discourage the women empowerment in our country.
And you also mentioned that you had the women from the rural areas who attended the commemoration. What were some of the issues that they highlighted during this meeting?
Yeah, the women from the rural areas, they said they are still in problems regarding this day. They said we are commemorating this day, but we've got wounds in our hearts because during the COVID-19, they felt very much that they were left behind. They despite the fact that we forced this mantra to say, there's no one behind, but the COVID-19 pandemic presented in an normal way. Most of the development meetings were done through the Zoom meeting. So women from the world, because there's no electricity, they don't have any gadgets, and even the data cost itself, they said it was beyond. It was a lack of priority. Do you buy data or you buy bread for your children? You see, it's a game of which is which. So they were complaining that we missed quite a lot, and we felt that our issues are also pertinent, that are not similar with those women in the urban areas. Yes, there's need for the government, really, especially during this time of, we are in the midst of the climate change, agenda. The government should prioritize the rural women in terms of their needs, their requirements in regards to the even maternal health. They're saying we really face the challenge because hospitals they are very far away. And in trying to go there to seek health maternal services, the priority, you know, was given to COVID-19. So we had a lot of miscarriage, you know, childbirth, early child, what is the death? Because these women were now resorting to backyard delivery system. So it was really pathetic that they put out there to say, we really need attention, the same attention, and the privileges that women in urban areas get, especially in terms of the information, in terms of the equal participation. And we also talk about the women with disabilities. They depend or rely on the helpers. And the helpers are in a problem. They are not paying also adequate attention to their disability. So how can the government really look into those issues? But I was happy to hear from the Minister of Information and Broadcasting Services, who also pleased to say, the government has put this as a priority to say, during this climate change problem, they are also going to pay attention to the needs of women who are in the rural areas, and also trying to push for the policies that would also work on the preparedness of the country in responding to the disasters that may arise during the course. So
Thank you so much. Please stay on the line as we are going to be taking our other guest. We were hearing there. So go ahead, sir.
Yebo ke sizobe omunye umhlonitsha wethu lapha unkosikazi Evanite Monnanjo naye esichasisela ngabakwenzayo lokunanza kwabo ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abesifazane. Yebo ke sesilomunye njalo umhlonitsha wethu ecingweni, silo unkosikazi Ellen Shiriyetenga, yena ke ubona ngesiphathelane lokhetho kubandla le Citizens Coalition for Change. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ngokungamukela kwenu.
Yebo, siyabona ukuthi izolo umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana, umsekeli wakhe unkosikazi Jennifer Mhlanga, ukhulumile ukuthi uhulumende kuningi akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabesifazana kwezombusazwe, kwezomnotho nakho konke. Ungathi abesifazana amathuba abalingana yini labesilisa sesikhangela sikhangela-ke kwezombusazwe lapho khona?
Okay, ngiyabonga sithandekile. Ngasikhangelisisa thina njengabomama khangela, for example, indaba ma-registered voters, omama sibaningi kulabo baba siba yi-53%. Kutho ukuthi thina ngathi ngesilungu we are the game changers. Lokho kwenza okumele kwenzakale ngezombangazwe, thina umama yithi esiphambili kakhulu, yithi esikwanisa ukukhuluma ukuthi lokho kuyenzakala, lokho akuyenzakali. Kodwa nxa sesiqathanisa lezelo lokho kwenzekalayo, ukuthi ubone ukuthi isihlalo eziphethwe ngabomama zinjani, sibone ukuthi hhayi kulokusilela kakhulu. Ukhangele khona ephalamende lekhansilini, omama balutshwane kakhulu ukuzwisa usizi. So yikho sibone ukuthi amathuba akhona malutshwane, njalo kuningi okumele kulungisise ukuze omama bebe sezikhundleni. So siyabona ukuthi yebo, ngasikhangela inani abantu abarejiste omama bakhona, but esikhundleni kakukho, akwenzakali, amathuba malutshwane. Sikhangele ukuthi esikhathini esiningi ukuze lathi khona lapho ema-political parties omama bayancindezelwa kakhulu kulezinkinga eziningi, but sikhangele ukuthi nxa omama bafuna ukusukuma ukuthi bebenze lento ezomba ngazi ukuthi kulokuhlwa ngokuthizo kulokuthayana futhi sikhuluma ngomunye wethu okuleuyo ekhwekhwi. So yesi zinyindaba ezenza umama besiyeke besabe lokusukumela phezulu. Njalo khathesi kade sikhanyekisisa kule ndaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ethethweni, omama bayehluba abanaluthiningi labo amathuba kumaluthwane afanani labesilisa. So ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulo daba lokuthi ama-polling agents laba abakhothesayo ukuthi bazabhadalwa njani, njalo lokuthi indleko zokuthi nxa i-campaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini, kukhanya ingani kunokusilela okukhulu. So yikho sifuna ukuthi hhayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhetheleki ukuthi umuntu ulukubandlani. Sibonisane ukuthi i-way forward yokuthini thina omama sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuze nathi siwe namathuba afanayo nabasila besilisa. Ne-government kayebo iyaphuma le-gender policy but kasiyiboni. Khangelani khathi izinto xa kukhangela for instance abantu abathile igodi yokumayina abaphiwa iindaba eziningi ezokuthi even emsebenzini omama kasibaboni kakhulu nxa sithathanisa labobaba. So ngezinye izinto esikhala ngazo but omama xa likhangela even ikhathesi bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma esikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu nabantwana abangamankazana ukwedlula besilisa. So yikho kutshengisa ukuthi nxa omama siphiwe sikwi-environment e-right siphiwe amathuba wonke afaneleyo omama ngasiyabazihamba sibe sikhatshana sibili sibone ukuthi ilizwe liyahamba phambili thina omama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalise ukuthi hhayi lathi sisenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho ukubhalisela ukuvota i-voter registration exercise lezi ezilokhu ezikhona kule blisi kulale evelihle zikhona, omama basukumela phezulu yini kumbe bale ngxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Ngingakhangela ikakhulu khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikhompeya labafana nje. So ngeyinye indaba okumele siyibone ukuthi izalungisa but nxa sikhangela omama jikelela abasekhulu abakhulileyo ngoba laba yibo abakwazi uduku kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedla abantwana. So yibo abantu abakwazi uduku. Lingakhangeli kakhulu i-age group le-35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kubobaba. But then nxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma first time voters sibona ingani hhayi amakazana asasilela kakhulu ukuthi xa siqhathanisa labesilisa. Yinto okumele ukuthi ama-organizations akhangelane labontanga ikakhulu abakazana abancane lathi labomama sihlale phansi sibonisane ukuthi singancedisa njani amankazana ukuthi besukume ngobuningi bawo beberejiste ukuvota. Ngoba nxa benikele ukusukuma what it means is that abasoze bebe namathuba okungathi abangakwazi ukwenza khona ama-decisions wonke. Ama-decisions wonke abe senziwa ngabesilisa ngoba bona babesilela. So kumele sikhuthazane kakhulu sibone ukuthi amankazana asukuma ngobuningi babo ngoba bona nabo amankazana kusasa yibo abazabe kube ngomama, kusasa yibo abazabe benakelela abantwana babo. So if they cannot make ama-decisions khathesi ngokurejista ukuvota then basuka kusasa ukuthi abantwana babo labo nje ukuthi bebe nemuli zabo bebe nempilo zabo ezilungileyo.
Yebo, kuyezwakala. If you can put that in English, we hear that on commemorating the International Women's Day, the government saying that it is for this national gender policy, you touched on that too, which provides concrete measures and strategies empower both genders, and you see that they are legal rights, economic empowerment, politics, decision making, health, education. And I had asked you if you see this in politics, that women are empowered when it comes to politics. If you can explain again in English, thank you.
Okay, thank you so much. If you look at the Zimbabwe laws, particularly the constitution, it's very comprehensive when it talks of gender issues. And for example, it speaks of the 50-50 gender parity between men and women, which is highly commendable. But and also, as the government has come up with a gender policy, an international gender policy, you know, which is intended to actually bring together to equalize opportunities for both more men and women in national spaces. However, as much as the documentations are there, but still, you know, when it comes to implementation, there are lots of challenges there. For example, you look at the representation of women in parliament, you look at the representation of women in local government, and also, you know, just even the cabinet itself. You ask yourself how many women are here, occupy cabinet positions. So really, at the end of the day, you feel that, you know, there's a lot more, you know, that needs to be done. And this is why, as a matter of fact, we, the CCC, when we're the MDC Alliance there, we were against, you know, as much as we support the increase of in numbers of women being in parliament and in council, but we felt that the constitution amendment number one, you know, was with respect to the inclusion, to the extension of the 60, you know, seats for women PR system. We felt that, you know, instead of extending those seats to the 2023 elections, we felt that you know, instead the government of Zimbabwe, all stakeholders should have endeavors to achieve a 50-50 representation with regards to the allocation of constituency seats and also local government seats. So as much as even Constitution Amendment number 2 speaks to the 30% women representation in local government, yes, it's a commendable move, but at the end of the day, we still fall very short of the 50-50 gender parity that we are advocating so far. So as much as the government has enough documentation, comprehensive documentation on gender, you know, equality, but at the end of the day, when it comes to implementation, there's a lot that needs to be done. And as the stakeholders, be it political stakeholders, social stakeholders, every Zimbabwean, you know, we need to sit down and put our heads together and see how best we can actually come up with a 50-50, you know, representation of both men and women in all, be it, you know, political spaces, economic spaces, social spaces. We all need to play a role with regards to that.
Yes, thanks for that comprehensive explanation. And on voter registration, we see there's a blitz that just ended and another one will be starting, and they still, the voter registration exercise is still ongoing. Do you think women are taking this seriously, or they have other problems which are different compared to those faced by men?
I think when you're looking at the figures, you know, the older generation, the 35-year-old and above, we see quite a high number of women, which I believe is around 53% of women that are registered compared to our male counterparts. But then if you look at the uptake with respect to the first-time voters, you see young women, they are not really interested in voter registration. Yes, some are registering, but the numbers are still inadequate when compared to their male youth counterparts. So there is a lot more of work to be done. So we call upon, you know, not just political parties across board, but even civic society organizations that deal with the young women, that deal with the, you know, gender issues, to actually come up with deliberate programs that would encourage these young women to actually register to, you know, to vote. Because if they don't do that, you know, that will affect their future, and even not just their future, but even the future of their children as well. So really, I think if, you know, everyone should take it upon himself or herself to register to vote so that they are able to contribute towards the development of the nation and their future as well.
Yes, I would like to say thank you to Ellen Shiretenga. She's the elections deputy elections officer for the CCC. There she's giving us a take on the women in politics. Over to you, Marvelous. Please do stay on the line. We're coming back to you.
Aiwa, posanga tiri kunzwa kubva kuna mai Ellen Shiretenga. Vanga vari kutaura ivo zviri kuitika mubato ravo CCC, Citizens Coalition for Change. Vakatarisa ivo nyaya yesarudzo yemabai elections uyezve nezuva remadzimai. Asi regei tenderere mberi tichitaura namai Evanice vari pano. Titaiwo kuti saka munoona remangwana rakamira sei takatarisa nyaya idzodzi dzemadzimai uyezve nekuenzaniswa kwemukana tichitarisa zuva iri reInternational Women's Day.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera. Nuna zatei kurukura kama nizoro kukana utimazwa wawosi zatei mga narishia ula sayi ndiri kudara nekuti yunasa kuti uimende ayetu kunyasa kuziprocesa kuti umbiru temtemo unofana kufambu wanaru jumari ngeche kacharisa nukushunguzi wakumitu wa mazimai nyaya zainya nyakukudama vila zendete kuti mazimai ashunguzi wa hapana sirkuitwa kunewa nengiwa shunguza wacho. Mutemo wanyatsokuratidzwa kuti kana anozopara mhosva ke chipepiri anoonekwa kunzaiwa izvi zvinorwadza sakaiwo tirikungoona hapana chiri kuitika vanhu vari kungomhiri zvokungwa madzimai achingofa hatina chatiri kuwana kunzi madzimai aya chii zvazoitika pamashure pezvo saka hatina ramangwana rakati jeke tichiri mukunyunyuta zvikuru ende chishuwo chedu kuti patiri kufamba tichienda kumberiwo ndinoona sekuti hurumende nezuro pataikurukura pamwe vakazvitorawo wekuti sei zvavakataura kuti vachakoshesawo nyaya dzemadzimai kubva pazuva iro riri kana kuti kubva mugurube rinozviendawo mberi saka tiri mukutarisira asati tagutsikana kuti zvisho zvemwoyo yedu zvichazadzisiswa here
tombodzokera pamadzimai ekumaruva pavanga vari kutaurawo vachitaura nehurumende vaiti chii uyezve hurumende yakatambira sei zvaibva kumadzimai ekumaruva
hurumende yakatambira zvaibva kumaruva ndofunga zvimwe ndambo zvichi sesenurei zvekuti madzimai anoda kuti atariswe kazhinji nyaya iyaya kutaurika nezvo inyaya yenhingi yekuchinja kwekunze climate change saka vaichemera kuti hurumende ngaimbocheuka kumadzimai ekumaruva vaonewo zvavanoda kuti zvigadziriswe hurumende yakati yazvigamuchira ende vakapledjawo kuti aiwa tichafamba tichipa muono iwowo kuti madzimai ekumaruva awana zvikwanisiro asi chisina kujeka hacho ndechenyaya iyoyo yemazumiti ende kuti hetakusangana zvedu pachikuwa asi hazvisati zvanyatsokuti tsvikiti moziya vamwe vachiri kupinda mamiting iwayo asaka madzimai achisara kumashure asi ndinoona sekuti gurukota ranga riripo nezuro rakavimbisa kuti ndivo vanotoita zvenyaya dzacho vanga vachipromisawo kuti avachaisa madande mutande vachiita zvikwanisiro kuti madzimai vakwanise kubatana nevamwe madzimai nekuti mamiriro azvakaita izvizvi tinotoona sekuti tine rudzi ruviri kana rutatu rwemadzimai vari kumadhorobha nevari kumaruva nevakaremara saka vanhu madzimai matatu ava zvinhu zvavanoda zvakatisiyane kana kuti mawanire vanoita zvikwanisiro akasiyana nenyaya yekuti nenharaunda yavagere saka zvinhu zvaikurudzirwa chaizvo nemadzimai vachichema kuti dai hurumende yedu yasangana nesu ipapo tava navo information maringe nezviri kuitikawo munyika uyezve tava navo kupinda muzvikamu zvekusimudzira nyika ino yezimbabwe zviri kuita mamwe madzimai echi ari mumadhorobha zvinhu zvavainyunyuta nekuchema chema pamberi pehurumende asi hurumende yakapromisa kuti ishane chisangana navo pazvishuo zvemwoyo yavo izvozvo
mataura zvakare kuti pane vanorarama neurema vakange vane zvinyunyutowo zvavo zvakatambirwawo sei
zvimwe chetezvo sezvandataura kuti ava tinotombovati maspecial groups asi isiso mafambiro atakuita nebasa hatichavati maspecial groups tinoti vakafanana nesu asi vane maspecial needs handiti vane zvinhu zvavanoda zvakasiyana nemudzimai ane mwiri une unoshanda mitezo yose saka zvinhu zvavo zvavanoda vachirarama kana vanga vachitaura nenyaya dzekuvhota idzemavhenas kuti kunorejista kunovhotawo dzimwe nguva nharaunda dzacho dziri kunzi kunovhoterwa kunotodawo chii zvigo zvekufambisa vanhu vakaremara ndiri kutarisa vasingaoni tiri kutarisa vakaremara mitezo vasingagoni kufamba vanhu vanotoda kufamba nevanhu vavainavo saka vanhu vavainavava kana vasina zvikwanisiro vasina mari yebhasi ndokuti vaende kunorejista kunovhota zvinonesa saka vaitiwo dakwauyawo mamobile nendirikini vhota registration aya akamboiswa sekuti anoiswa but haana kunyatsokukwana kudzika kwatiri kutaura kumaruva kutaura madzimai ari pasi uku kwekuti kumaruva mamwe kuye kwakasarira zvakanyanya saka hurumende dai yasipedza maservices padhuze nenyaya izvozvo dzekuzvitakura munoziva kuti pane nyaya yatinenge tichingotarisira pasi kuti kune madzimai iwo akaremara anozvitakurawo zvo zvakare vari kupiwa here mukana wekuti aiwa yakaremara munhu ungosvika muchirejista vari kungobatwa zvakafanana kuti ininiwo chero ndine zvikwanisiro zvese ndongosvika ichitonzi kana musinawo mari yakati kana musinawo zvekushandisa mvura mabhakesi nemagloves mozvitengera mufunge nyaya inosvisa uyezve kuti even pakurejista nhumbu paya vanotonzi havasati vanyatsozviti tsvikiti kuchiri kutongotorwa vanhu vashoma saka vaitiwo dai zvavhurika kuti zvataisiziva kudzara kuti kana munhu ane nhumbu chero ukaenda apa ukangoonekwa kunzi vakazvitakura mudzimai iyeye akakosheswa anongowana sevhisi yaari kuda panguva yakafanira asina kunetseka saka munoona kuti dzimwe nhumbu dzinosunungukirwa munzira vari kutoya kunzi endai kwakati hapano nekuti hamuna kukwanisa mari iri kutaura dai pai pavakafamba neshoko ravo nekuti taakubvisa inonzi matenity fee zvakangoitika nguva dikidiki nezvino zvakadzoka kumazvipatara zvese izvozvo zvegavhenmendi Hakuna kusinga badawe nundu. Nundu unuto badawe. $35 ma $35. Saka tukuti imari, singa kwa iskele mzima, ya nukumaru wa yoyo. Anima paona. Saka wanga anwanaona mkana mkwenda kwa ma general hospital. Haka tukuta wala ma clinic ya hariku naraunda ya zikirewa. Kwa andi ya nanu wana marikuwe na uparengi ya tuwati nungu tawa, jemu harari. Ya nanu wana marikuwe na kukuma, hariku vakuno tu, kana kuti hariku vaa, kana kushitunguiza. Kikoko, kana kuti kulombosha, kushitunguiza kule nani kuti kule shipata rasiko. Saka andi yoshi mzangina kuti ndi sepa jikere kuti. Chikwani siro, jemazi mai, maringi, nipusiana kwa takaita, inawadaisisiti. I think you government, you know kana kisa uruungwa. Mkuti inawadaisisiti. What are our needs? Tindejili la tunoda. Hey, what are our priorities? Andiji. So that's it. Pawe ni mwye, tukupinzani. Because ndruko nate kuti, jenda equality ya yaga. Ie, aita uri nyevu ngopinda kazudaru kana kuti si. Inye kutu wanaofuti chikwani siro za kainza. Tiri mazi maipa. Saka hii haisuda mungu taswanezi suwa mungu tete utarewa mazima ya mungu fara utida pinda pa zingaro afu uta itase ini ya kutu ishatanga ine nishia kutu ime msosha ulai fumidu chaka mira si sikuwa na ilimuka na ikainza patiedu mazima isa taenda kuwa nama hii warume hii isa aso kupishizi jende kwa nishutara ni warume kutu wati fumuka na si hii ino fana kutu zikiswe nya yasho kutu inia so kushika pa mungu panubaka hii mungu kazi, kutarara mimika ya Zimbabwe.
Ayu watu notenda cha isho, rambai muri ipako tingu uchura wame wanyarika nineda, saka mina uchura wame wanyarika ni mumbu pinda mchirungu mchungoti, can you just summarize what you just said in English regarding the way that there are three groups of women you said when we were speaking, those in the urban areas, those in the rural areas, and some living with disabilities. What are some of the issues that they highlighted during the Women's Day on Tuesday?
Okay, I think what came out very strongly is the issue of equality. There are inequalities that exist and also, exist between these three different groups of women. Because in terms of the access to resources and services, they said that we are not equal in accessing the service. For example, we talk about the maternal health services. And for example, we talk about even the voter registration points where they could go and register to vote. They said if the government can only look into those issues, when we talk about gender equality, they said it's not about the equal opportunities that exist between men and women, but also let's get deeper into the scope that understanding, that understands the woman, the needs of woman in our diversity. How do we embrace diversity as a country, you know, addressing pertinent issues and peculiar issues as the group of women, specific group of women. For example, the urban areas, I think they are better placed. And even the rural areas, they travel long distances to seek for these services. How can they bring closer these services so that there is access to these women, especially those living with a disability, those with disabilities, they also depend on their helper. So if the helper is a disadvantaged or is also vulnerable, you know what, even the disabled woman, she became also vulnerable. So how can the government also intervene in terms of giving special services to those with a disability? Because I believe that even the disability, they also get pregnant.
Thank you so much. Let's give the opportunity to our other guest, to respond to what Mrs. Mondando is saying. Over to you, Shirete. Right. She's reconnecting. Marvelous, I can't see you. Right, let's try to get her on again. But lapho bese sizwake unkosikazi Evanice Mnandlo ekhuluma ngokuphathelane labesifazane lokuthi kuningi uhulumende okufanele akwenze ukuthi amathuba la afanane. Kungabi kuphonga ukukhuluma nje kodwa kube yikwenza ngoba yikho okuqakathekileyo. Ukhulumeke ngenhlelo zokuvota, ngenhlelo zokuphatheka edaleni lephalamende. Lokunye esizwe kuyikho futhi obekukhulunywa ngunkosikazi Ellen Shirete ngalayi ebesilayo khonapha njengomunye wabahlonitshwa bethu njalo esikhangelele ukuthi sibe laye. Ye siyabemukela njalo ukuhlelo Nkosikazi Shiretenga. Ye uyangizwa? Ye hayi siyezwa ukuthi inethiwekhi iyakhwehlela ngempela. Kodwa singaqala ngokuthi uthini ngamazwi akhulunywa ngomunye njalo umlaleli wethu Nkosikazi Monato. Ye sembona ukuthi usubuyile njalo ike yaqala yala uthini ngamazwi hayi isiyala njalo uyangizwa? Yebo ke usubuyile njalo emoyeni. Hayi ungani ngangeni kuhle lapha uNkosikazi Shiretenga sizamchiya okwesikhatshana sizaphenduka njalo kuye. Yebo ke ungaqhubeka ke marvelous ngithemba kulomunye njalo ye kulomunye njalo umhlonishwa wethu marvelous esingamchayanga lapha kumbe lokhu kufunise siqhubekele phambili ngaye kumbe hayi singene kokunye. Over to you.
I want to hear Timbons work, Bakuna, a law society of Zimbabwe, Timbons work, Bakuna, and my Abigail Muchai, Vastaura Evo Pam Sorpes, very much. Now, let's take a listen to what Abigail Muchai, who attended the commemoration of Women's Day in Harare, had to say about that day. Let's take a listen.
Below the age of 18. So these legal biases are cheering for me. Enjoy their rights in Zimbabwe.
We are hearing there from Abigail Muchai, who's talking about some of what they discussed during the commemoration of a Women's International Day on Tuesday. She was talking about how some of the laws are not really aligned to the constitution and discussing about how this can be rectified. So they were hearing from Abigail Muchai, as I said, and Star.
Yebo ke, marvelous. Sizwile ke lapho ke omunye umhlonishwa wethu, uNkosikazi Abigail Muchai laye valula ngalokho kunye ebesikukhuluma. Unfortunately, one of our guests, Ellen Shiretenga, her phone is bad network, but we heard her touching a lot on what is usually the impediments women face when it comes to voter registration and the government's gender equality policy, which she says it looks good on paper, but does not seem to be implemented properly. Which is the same sentiment I heard our other guest, Evanice Munando, also saying that, well, they may say this, but come on the ground, come to reality, all those well-structured words don't seem to come to fruition. Over to you, Matt. Yes.
I'm trying to get our guest back.
Yes, but unfortunately, time is already not on our side, so let's ask a round of marvelous. Would like to say thank you to our guest, to Ellen Shiretenga, the Deputy Elections Officer for elections, and she was talking mostly about what concerns women there, mostly more than what's happening in a party, and but she has observed it from that political angle. You know, how women are impacted by some inequalities and some policies that are not put in place or aligned properly with the Constitution. Right, signing off, I'm Sitanekile Mhlanga. Until we meet again, next Thursday.
I would like to also thank Amai Evanice Munando, who was here from the Women's Coalition of Zimbabwe, and Amai Abigail Mchai, who also gave her take on the women's commemoration held earlier on this week on Tuesday. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good evening.